Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 23 kunyana 2020 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri nemakumi maviri ane vatanhatu 226. Mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Sikala vanotarisirwa kubudiswa kubva muhusungwa nhasi, ukuwo munyori mukuru webato iri vaCharlton Wende vachibviswa parimandi. Bato reMDCT rinokunda bato reMDC Alliance musarudzo yameya weMarondera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri nemakumi maviri ane vatanhatu 226. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vape zviuru zvinomwe zvine mazana manomwe ane gumi nemumwe 7,711. Nezuro vanhu vashanu vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe uye vese vakachitapurirwa muZimbabwe mekare. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mana nevatatu 43 vafa nechirwere ichi. Kozouya Manicaland ine vanhu makumi maviri nemumwe 21 vakafa nechirwere ichi. Vapora munyika vanoita zviuru zvishanu zvine mazana mapfumbamwe ane makumi manomwe nevapfumbamwe 5,979. Mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Sikala nezuro vakapiwa mukana wokubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba mushure mokupedza mazuva anoda kusvika mwedzi vari muhusungwa kuChikurubi Maximum Prison. Mutongi wedare repamusoro amai Erika Ndewere vakashora zvikuru mapurisa nokuferefeta kwavakaita nyaya iyi vachiti vasikala vaisatiza mapurisa asi vanhu vasingazikanwe vaivatevera. Vakatiwo mapurisa akakundikana kuferefeta nyaya iyi nekuda kushandisa umpowo wepaFacebook nemamwe madandemutande vasingatsvage umpowo hwakati svikiti. Vasikala vakanzi vabhadhare mari inosvika zviuru makumi mashanu sechibatiso. Rimwe remagweta avasikala vaHarrison Nkomo vaudza Studio 7 kuti vasikala vanzi vauye kudare redzimhosva mwedzi unouya musi wa1 gumi guru.
Nezuro takapinda padare guru rehaikoshi rikapa vasikala bail kana kuti vakwanise kunge vachitongwa vachibva kunze. Vakanzi ivo vabhadhare mari inokwanisa kuita ma50,000 maZimbabwe dollars. Vakanziwo vaise passport yavo mubatwa kwamabharani wakumagistrates court. Vakanziwo vagare paimba pamusha pavo kusvika nyaya yavo yapera. Vakanzi uye vasatapa kana kutaura pasocial media zvinhu zvinoita kuti vachiinsaita public violence. Saka naizvozvo sezvo mutongo wacho wakauya nguva dzakundika dzapfuura havana kuzokwanisa kubuda. Saka nhasi uno tiri mushishi kumanyamanya kuti tikwanise kubhadhara mari yacho yechibatiso vakukwanisa kubuda nhasi.
Pazvirongwa zvavakapiwa zvekuti vabude pane zvamunopesana nazvo here? Munogutsikana nezvakataurwa kudare redzimhosva?
kanda reji mosho rata ura isusu sema kweta tenge tishungoti ayi wadare ndo pangoni ila raita chatino to gunungu na nacho isi susu soka pakudare chatino gunungu na nacho sunu so kuti wasikala kupapokuta ngabanga wasinga fani kutombo sumwane kuti mkatarisa nukutoro poza mashoko awanonzi wakataura pamutemo isu tinoti sema kweta haisi mosho chechipiri haisi nyaya yokuti wakakwanisa kugara mchitoki zikuwe mwezi wose
dare raka taura ere kuti vano sezo karini kuzotongwa
dare raka reku magistrate court rinoti iyo vanifandila kutoka wasikala msua 1 Oktoba kuti wange wachi ziratiza pambefe dare inonzi pachirungu rotini remand asi kuti wange wataura kuti wasikala watatongwa rini ayi wadare asati taura iyo tuda kuzivisai kuti musu wacho uyoyo takato pa miko kudare reku magistrate court tikawa zivisa kuti nomusuwa wani tika utoka kudare rotichiwa taura kuti wasikala ngawa kurugwe wasunu kurugwe nukuti mosha ya wanonzi waka para pamtemo apana nyaya tika usidare vio ngore iso
ko ibo baka simba hawa ya ire nukuti taimbo nzwa kuti pamwe waku wara wasu kuita shakanaka
wanga wasu kuita shakanaka makumbo wanga haka simba ndi tinuta tino zivisa kunyaya ye mabati kwa wakanga wakaitwa mkati nukutapka Moshikurubi maximum prison
abo vange vari rimwe remagweta ava Jobs Kala va Harrison Nkomo ve Zimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare kuHarare ne Studio 7 zvichakadaro munyore mukuru we MDC Alliance va Charlton Wende vakanzi nedare vabviswe parimandi sezvo mapurisa asina kupa humbohwo panyaya yavaipomerwa yekuti vaida kupidigura hurumende va Wende vaudza Studio 7 kuti hurumende yomutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa iri kushandisa vamwe vatongi kumbunyikidza vanopikisa asi kurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vanogarawo vachiti hachisi chokwadi kuti matare anotonga achitarisa kuti munhu ndewebato ripi mukuseya nyaya iyi Blessing Zulu West Studio 7 abata vaWende
zvinhu izvi zvinhu zvatifadza zvikuru bhati hatina kunyanya kufara zvedu pamusana pekuti zvino ratidza kuti vamunangagwa nehurumende yavo vari kushandisa matare kuti vaomesere vanhu vari kupikisana navo mupolitics
ko sei muchidaro vaWende
bhikozi mukaona masungiro andakaitwa nekuteerwa kwandakaitwa andiri kuzororo kuNamibia vachitumira maCIO kuti vandibate ikoko tichizouya kukoti koti ichizoona kuti handina mhosva tangoita maminisi anokwana mashanu chete muhaikoti nyaya yanga yatoraswa because nyaya chaiyo panga pasina kubvira pekutanga
izvi zvinokuratidza ichi chaizvo takatarisa matare
zvichidai zvinoratidza kuti matare chichemo chenhu chekuti matare haafanirwi kuti ashandiswe kuti avhiringidze vanhu veopposition vanenge vachiita basa ravo opposition inodiwa munyika iripo pakupikisa pakuona kuti kodzero dzevanhu dziri kuenderera mberi mukatarisa ndainge ndane mwedzi inodarika 18 ndiri paremandi ndisina mhosva yandakapara ndakaisa matitle deeds angu mapassport angu vakanditorera ndisingakwanise kufamba business yangu rakaparara munguva yandiri muusungwa zvinhu zvese izvozvo zvinhu zvinenge zvichiitiswa nenyaya yekuti unenge uchipikisana nehurumende but zvisinei hazvo tinongoti ndiyo struggle yacho handere yemberi kune zvinhu zvikuru zvichaitika kune vanhu vanenge vachipikisa kuna Munangagwa vamwe vari kufa ini ndinotofara kuti ndandabuda munyaya ndiri mupenyu so ndo zvinhu zvinotishungurudza izvozvo ndosaka zvedu tichifara kuti zvinhu zvedu zvaita but ngatirambe takaisa pressure so that tigadzirise nyika yedu zvakanaka
asika vehurumende vakaitawo segurukota rezvemitemo vaziyambi vari kuti zvinoshamisa kuti munoti matare anotonga achitarisa kuti wabuda mbamani asi iyo hurumende ine nyaya dzakawanda dzairi kutadzawo kubudirira kumatare uye imi masununguro wawani nematare acho
nyaya iripo ndeyekuti honguwo kune mamwewo majaji asingatevedze mutemo wavamunangagwa vasi kuziva kwamunoita dambudziko huru riri kumalowa courts kunana major justice court but zvinofanira kunge zvichiitika mune nyika yakaita seZimbabwe ndezvekuti hapafaniri kunge paine mukana kana mudiki zvavo wekuti vamunangagwa vashandise makoti kudzikirira vanhu vanenge vachivapikisa muhurumende. Izvozvo hazvifanira kuitika zvachose. So ndonyaya iripo yekuti hongu zvinoratidzawo kuti mamwe majaji ariko, majaji ese haangashati, vazhinji vamwe vari kutodawo kuti rusununguko runge ruriko.
Ko munotiwo kudini kupiwa mukana kwaitwa vaskala wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba?
Vaskala vanga vashungurudzwa zvikuru. Vakanga vane mwedzi chaiwo vari kujeri, and tafara chaizvo nematongero aita mutongi wedare. Aratidza kuti hurumende haina nyaya pana vaskala, and zvinhu zvatifadza zvikuru semusangano. Takutofarira kuti vaskala vachidzoka tiraendere mberi nebasa redu ratiri kuita rekuti tiunze shanduko muno munyika. So isu semDC tasvika pacritical point now yekuti hapasina kushisiriri kufa, taakuda kuti timobilize vanhu.
Munyori mukuru weMDC Alliance vaCharlton Wende vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Batore MDCT iro riri kufana kutungamirwa namuzvare Tokozani Kupe nezuro rakakunda musarudzo yameya wedhorobha remarondera, musarudzo yakaitwa nechipiri yekutsiva vaive meya vachengetai murowa avo vakadzingwa neMDCT pamwe chete nemamwe makanzura mana svondo radarika. Vasimbarashe Nyahuye veMDCT vakawana mavhoti mana vachikunda vaBoniface Tagwirei veMDC Alliance, avo vakawana mavhoti matatu. Makanzura manomwe ndiwo akavhota musarudzo iyi. Mutauriri weMDCT mudunhu reMashonaland East vaFarai Nyandoro vanoti kukunda kwebato ravo musarudzo iyi kuchapa kuti kanzuru idzokere kumushanda kwainotarisirwa nevagari, kwete kupedza nguva makanzura achiita zvemapato ezvematongerwo enyika. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ichokwadi kuti kuno kumarondera municipality kwaitwa maelections musi wechipiri, sarudzo dzabuda dzakadaiso. VaBoniface Tagwirei veMDC Alliance Party vaita 3 votes, vaSimbarashe Nyahuye veMDCT yavatsvangirai vaita 4 votes. Yekuti mucouncil ine 12 wards, but MDCT inoine simba rekuti hariko macouncillors, mawayward councillors vasingabhivhi zvakanaka, uyezve vakasiya bato iri vachienda kune rimwe bato. Yakaita riko 5 councillors svondo rakapfuura. Saka ndozvaita kuti maelections ameya aitwe, nekuti meya wacho weMDC Alliance Party vachengetai murowa veward 1 vakabatwa neriko iyoyo.
Mapato mangani awanikwa achipinda musarudzo iyi?
Sarudzo idzi dzapindwa nemapato maviri anove MDCT yavatsvangirai neMDC Alliance Party iri kutungamirwa navachamisa. Saka paita mapato maviri.
Zvabuda musarudzo iyi zvichasiya papi kufambiswa kwekanzuro mumarondera?
Zvaitika nhasi izvi zvikutoratidza kuti tadzorera simba parinofanira kunge riri. Penge paita vende, penge paita gwanza, ndipo pavharwa zvakare panamwa kuti kanzuru ichitarisa mabasa ayo ainofanira kunge ichiita pasina zvipinganidzo zvekuti uyu ndewekupi, uyu ndewekupi. Apa ndinomhanya kutaura kuti marondera kanzuru yemarondera inge isingafambe zvakanaka nenyaya dzecorruption. Ndochekutanga, inge isingafambi zvakanaka nekuti macouncil chambers iwayo inge maparty offices. Ndomenge makuitwa musangano yepolitical party yarisisatawo zvangu nezita pano. Council chambers menge makugara mine zvibhakera zvekuti meya wedu weMDCT vanyahuye paacceptance speech yavo vatotaura kuti council chambers ino, guest house ino, yenge yave eboxing ring. Saka kubvira nhasi chinhu ichocho chekuti munogaza muchitukanwa, muchirwiwa pasina maissues nemaideas anoita kuti guta redu riende mberi zvenge zvisaitwa isu zvozvo. ukapinda mucheti chete mu council chambers ingiri nyaya kuti ndiani kansela achaenda kwakati kuti atore mari ndiani achaita zvakati kuti atore mari vasinga discuss ma real issues affecting the people of Marondera. Saka isu sei MDCT neutungamiri wedu tuda kudzoredzera simba kuma councillors. Ma councillors aite basa rawo raakatumwa nevanhu. Saka tuda kuti simba ridzokere kuvanhu. Vanhu vaudze ma councillors zvekuita. Semaitiro ataita mazuva ataikampena. Taiti izvo simba rove riri mvura. Asi zvinge zvaakuitika zvinezvi. Zvenge zvava zvekuti simba rehove riri pahove.
Avo vange vari mutauriri weMDCT mudunhu reMashonaland and East vafarai nyandoro vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7 vari kumarondera. Asi munyori anoona nezvekutongwa kwematunhu muMDC Alliance vaSesro Zvidzai vanoti sebato havanei nezvabuda musarudzo yekumarondera iyi sezvo vachiziva urongwa hwekuparadza bato reMDC Alliance huri kutungamirwa neMDCT. Vazvidzai vanoti vanhu vachataura pfungwa dzavo musarudzo dzeby elections dzichaitwa musi wa5 zvita panove ndipo pachabuda chokwadi chiri muvanhu. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri.
Kumarondera kwakadzingwa macancellors 5 nana kupe hava. Vadzinga 5 ivavavo. Council makasara mune macancellors 7. 3 strong MDC Alliance members. 1 weZANU. And 2 characters vanga vari vakangomira pakati pefence kutya kuitwa recalled because andimozi vauti vanhu vanongorikolewa mazuva ano. Saka zvakonzera kuti kuve neelection yes kumarondera pazuva ranhasi. Zvazoitika ndezvekuti isu seMDC Alliance in spite yokutyisidzirwa kwamacancellors vatatu vamira nesu wekuana kupe uyu vazokuana 4. So tano kubva nhasi tabva tanyatsozoona pachena kuti pane ukama pakati peZANU PF neziana kupe.
Saka imatambira here kudyiwa uku?
Ako kudyiwa here uku. Takamirira kamusi wa 5 December. Haungatiwe kana waida kuenda kumakwikwi. Wosunga mbira dzakondo vamwe vanhu 5 murelay. Woti ndamhanya relay. Zvigokubatsirei. Musi wa 5 December ndo musi une anza. Nyika yose ichaziva kuti vanhu vanotsigirani.
Tichiona zviri kuitika mumakanzuru izvi zvekuti nhengo dzakapinda dziri pasi pebato renyu dziri kuzodzingwa neMDCT, zvinosiya papi chimiro cheMDC Alliance?
MDC Alliance vanhu vanozviziva zvachose kuti ivictim iri kushungurudzwa neZANU. Vanhu vanozviziva izvozvo kuti ZANU yakatsamwa kuti makanzuru ose munyika munomu ari mumadhorobha ose vakarambiwa nawo 2018. Kupewo akarambiwa nawo ose 2018. Asi President Tsvangirai vaigarotaura nechimwe chiinsect chinonzi mbuzva mbuzva. Zingizi kana kuti wasp muchirungu. Haribereki, harirovori, haribi, asi rinodawo vana. Saka rinozotenderera mumasango murobva makonye aberekwa navamwe. Rondoita habra katabura roshandura kuti mwana wanhingi woita waro rotofara wena. Kusvikarasvika kupedza upenyu kuti mwana wangu yeti rakabva. Harina kumboroora, harina kumbobvisa roora, harina kumbodiwa chero nemusikana waro. Saka ndo zviri kuitika nana kupe izvi neZANU. Imbuzva mbuzva dziri kushayiwa kuti dzingawana kupiwo macancellors nokushanda pamwe chete kuti vashandure zvido zvavanhu vachizviita zvavo.
Avo vanga vari munyori anoona nezvekutongwa kwematunhu muMDC Alliance vaSesro Zvidzai vari parunare kuGweru naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Herald rinoti vachuchusi vehurumende vanoda kuti mumiriri weHarare West muparamende vari vebato reMDC Alliance Muzvare Joana Mamombe apinde muchipatara chehurumende chinorapa vane zvirwere zvepfungwa kuti zvionekwe kana aine chirwere chepfungwa. Daily News rinoti pave netarisiro huru yekuti nhaurirano rezvinonetsa munyika dzingangotora nzvimbo mushure meZimbabwe Catholic Bishops Conference yaita musangano nava Emerson Munangagwa, vakazoitawo umwe musangano nava Nelson Chamisa. Mukroniko, hurumende inozivisa nhanho nhatu dzekuzarurwa kwezvikoro munambudzi kana kuti November gore rino. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Shamara West Studio 7 tinotenda news dzotsidza muno kuti Studio 7 mazuva ano iri kunetsa kubata pa radio. Rambai makadaro.
Pamusoro yepamusoro yevatefenyura va Studio 7 tinoti mabira wani manheru anhasi. Tinokutenda ene Studio 7 dzamunotipa dze Studio 7 dzechokwadi. Nchiti murisese vana Jona, vana Sisima Ve, nana blessing Zulu nevamwe vese. Hakuno kuti report tinotenda nenhau dzamunotipa nhau dzechokwadi. Tinokumbira kuti dai nhasi dai maganisa masaisa ingwadi nhasi aishupa visikaiti. Studio 7 hatinanatsokidzo zvakanaka nhasi. Wanze mashishishishi saka anasodzike zvakanaka. Ha, but tinotenda nesu dzisini dzamunotipa nhau dzechokwadi. Ndini tinoitwa Sorai Webster ndiripa South Africa paJerry Face up.
Masoro asei paSudio 7 apo? Aiwa tinotenda nenhau dzamunotipa vese vashamarari vese variko. Aiwa tinonzwa kufara chaizvo chaizvo. Mashoko angu inoda kutaura ndeyekudai so kana MDC Alliance ya President Chamisa yavakateerera. Kana uchigeza parwizi ukasvikirwa nebenzi, benzi mvara tora hembe dzako rotanga kutisa, iwewo ukada kuridzingirira kuti utore hembe dzako, vanhu vachikuona vanotoona kuti iwe ndiwe benzi. Saka ana MDC ya President Chamisa ngavasiyane nakupi, vafome imwe pati yavo imwe isine basa nezvemdc zvavo chichi, vasiye vanosokuvaratidze unyanzvi hwavo President Chamisa kuti ndeve vanhu havasiwe makoti. Ndopatakuda kuchiona ushingi hwavo president apo. Ivo ngavasiyane bhozi mavhota haisi nawe mudhuri kana zita kana zvasi, asi Chamisa vanhu vanongoda Chamisa chete. Saka ngavasiyane nezvakawanda bhozi, chero kana makoti hapana, makoti nezanupf nanakupa vanongodyiwa. Saka the best way ngava furonge imwe zita rinoita kuti tigare takagadzira semasupporters. Isu vanhu vese vari kumadiaspora panoitwa mavhoti ngatidzokerei kumusha, kwete ngovavata paSudio 7 apo. Dini muruti pakimbari.
Vana veZimbabwe, ini ndati ndatibetserane. Hapana here umwe mutemo unotibvumira kuti tiende kunoripota mwonzora uina kupenga uyu pazvinhu zvavari kuita zvese? Vakasenzesa authority isiriyo, vakacreata such a lawlessness inohlisa munyika kuti muite mabyelection. Vadzinga makansela nemaMP akasarudzwa nevanhu. Vakamira papi vanhu ava? Tinofanira kuvasungisa vabvunzwe. Ende ndozva kuti mamajistrate nemakodzi vachavarambira kuti hatina kumbovaudza kuti vaite zvei zvavari kuita. Iko zvino vakuda kutora zita, vanoritora sei? Regationi kana vakaenda kumasoja nekumapurisa voenda vonotora zita, tione kuti vanoritora sei MDC Alliance. President Chamisa, ramai makatsiga, tiripo, takakutsigirai, hakuna zvinoitika. Ndo zvinoita kana nyika yakuenda kunotorwa umwe wanongoitawo kazvo kungoti ndinzi ndiripo. But hakuna authority yamungapa mwonzorwa naku kupe vanhu vakararama muZimbabwe. Vanodofa day one iroro rokutanga. Tarisai muone zvavari kuita. Handizivi kuti vanovatsigira vanovonei pavari, nokuti paya paita kusiyana kwepfungwa, dzimwe dzaakutorosa dzaakutorwara zvadzo. Ndatenda hangu.
Makadiko vashamarari vedu veStudio 7, ndinokukwazisai zvikuru ndichitenda nenhau dzakanaka dzamunoramba muchitipa muchitizivisa zviri kuitika munyika yedu. Inini ndangotaurawo nezverubato iro rekuzviti opposition party rekutungamirwawo namai Kupe vachishandiswa nezanupf vachihwanda nekuti opposition party, kuti chinangwa chavo chiri papi chepo chaipo. Ngavasadaro amai ava, ngavaiti semunhu mukuru, semunhu anofunga. Vasade kutambudza vana veZimbabwe kana kuda kuvhiringidza bato ruda kurwira zvido zvevanhu, kuda kurivhiringidza nekuda kufambidzana kuvanoita navo muNangagwa nevo varume vaiyairava Komichi naMwonzora. Ngavaiti sevarume vakuru, kwete kushandiswa nemukadzi uyo. Ndatenda zvangu kana vachizvinzwa ngavachinje zvavari kuita vanhu avo. Vaitisa vanhu vakuru vanzwire Zimbabwe tsitsi, kwete kushandiswa nesano zvauri kuitira pachinye pakuti opposition party. Opposition party inorwisana ne ruling party, kwete kuti yorwisana ne opposition party moti tiri opposition party.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazo enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vakuru vekereke yeCatholic kuVatican vari kutsigira nhano yavakatora yekuda kunyorerana zvechibvumirano nehurumende yeChina chekuti Pope Francis vave nechekuita mukusarudzwa kwemabhishopi ekereke iyi muChina. Izvi zvinotevera kukurudzirwa kwekereke iyi negurukota reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaMike Pompeo kuti Vatican isanyorerana chibvumirano chitsva neChina. VaPompeo vakanyora kazhinji kazhinji paTwitter pavo vachiti vakuru vekereke ava vasanyorerana chibvumirano ichi neChina. VaPompeo vakanyoravo pakakura mubepanhau rekereke iyi vachikurudzira Vatican kuti isaite izvi. Vakuru vatatu veVatican vasina kuda kudomwa nemazita vaudza bepanhau reReuters kuti vanokatyamadzwa zvikuru nemashoko ataurwa navaPompeo avo vanotarisirwa kushanyira Vatican mwedzi unouya. Vamwe vakuru mukereke iyi vari kushora vaPompeo zvikuru vachiti vari kuda kutonga makereke uye vari kuda kupinza zvematongerwo enyika mumakereke avo vachiti vaPompeo vanofanira kuziva zvokutaura sezvo vari gurukota rinofanirwa kugadzirisa nyaya dzekuti nyika dzidziane zvakanaka. Chimbetu nekambo kake pakati pegungwa. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana maviri nemakumi maviri ane vatanhatu 226. Mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJobscala vanotarisirwa kubudiswa kubva muusungwa nhasi, ukuwo munyori mukuru webato iri vaCharlton Wende vachibviswa parimandi. Bato reMDCT rinokunda bato reMDC Alliance musarudzo dzameya weMarondera. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.